Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2 2019 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Vanelson Chamisa vanonzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Hurumende inoti ichatorera maresinesi makambani ezvemafuta kana akaramba achityora mitemo yenyika zviri kupa kuti mafuta ashayikwe mumagaraji. Vanhu vakawanda vokurudzira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete uori wakaburitswa mugwaro raAuditor General. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato Movement for Democratic Change Vanelson Chamisa vanzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana muHarare vaudza vachamisa kuti vari kunyanyonetsekana nekukwira kwemutengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemafuta edzimotikari, kunetsa kuri kuita magetsi, dambudziko remvura pamwe nekushaya zvekudya. Mumwe wevanhu ava, amai Grace Mutua, avo vane makore makumi mashanu nemasere ekuberekwa uye vachigara kuHighfield vati vari kunhonga svosve nemuromo.
Zvokuchema chekuti tidye hatina, chekuma hatina, magetsi akadzimwa nafo tozawana futi kuma12 saka tiri kurarama here? Pana chiri kudzika kana chimwe chete chiri kungokwira bare sipo rakanzi $14 tinoiwana.
Mumwe mugari wekuGlen Nora, amai Stella Murwira, vatiwo vari kushuvirawo kuti mitengo yezvinhu idzike. Amai Murwira vati pari zvino vari kudya kamwe chete pazuva nekuda kwekushaya.
Tanzwa nemanhuchu tatadzokera zvee kumanhuchu. Zvino mapurizi ngadzi chingwa chichatengeka tichatombozivi kana chinonzi chii. $14 chingwa ngatidzokere pakare. Upu ngaudzokere pakare, iyo tiri kungodya kamwe chete pazuva.
Mumwe mugari wekuGlenora C vaDouglas Chakupara vati dai mafuta edzimotikari adzika mitengo vachiti ndiwo ari kukonzera kuti zvimwe zvese zvikwire.
Zvinhu zvakaita sefio inokontrola zvinhu zvese, defio yanga yadzikawo, fio yakakwanisa kudzikawo inokontrolawo zvinhu zvese. Ezvino zvitarisa tiri kunzwa kunzi mapurizi akadzika bhati wakapinda mushopu umu, asi tanda kuona chinhu chimwe chete chakadzika esu. Tiri kutoona mapurizi ari kureza apo, tiri kubva tatadza kunzwisisa kuti chii chiri kutora nzvimbo. Tatambudzika.
Vachamisa vati mitengo yezvinhu iri kukwira, izvo zviri kusiya veruzhinji vasina chekubata. Vati veruzhinji vari kutambura zvakanyanya.
Munana OK matinopinda munana Chopis matinopinda mumashopu evanhu vazhinji, mitengo haisi kudzikira, iri kutoramba ichiratidza kujamuka kufyamuka. Unoona kana mitengo yaratidza chibwa mutengo, zviri kuonekwa nemunhu wese. Upenyu hwakaoma, hakuna mari, hakuna mabasa, hakuna magetsi, hakuna mafuta, hakuna peturo, hakuna zvose. Kana rudo chairo runotonetsa kuti vanhu vapanane, nokuti rudo runopomeranwa, vanhu vane rugare. Kana rusipo, zvinora dzanyika yakamira zvakai saka ndaona kushupika kuri kuita vazhinji
vachamisa vati vacharamba vachikurudzira hurukuro navamunangagwa senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu
ndekuti tichazama kuramba tichingationanei tiwirirane tigadzire dambudziko revanhu vemuZimbabwe ivo zvo vanofunga kuti vanogona kupedza dambudziko iri zvanza zvinogezana ibvinomupindira igumbo rimwe chete zvavo zvokuda kumhanya vachitiza hakuna kwavanoenda mari haigoni kuti ikachinjwa voisa bhondi kana kuti totitaisa zimudhola dambudziko rapera tinofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika togadzirisa nyaya dzembambo nehwaro hwenyika hweupfumi hwenyika kuti tikodzonge upfumi hwenyika munhu wese agute munhu awane mabasa nyika itaigadzira haipedzi mwedzi vanhu vanenge vakutapirirwa vamwe vanenge vakurohwa nemunhiko womufaro nyika yanaka
asi imwe nhango yevechidiki mubato rezanupf vachafadzwa mugwadi vati zvaitwa navachamisa hazviunzi pundutso
izvozvo zvavaita zvokutenderera maguta ari muHarare nzvimbo dziri muHarare vachiona kutambura kuri kuita vevanhu hazvina pundutso yazvinounza kuvanhu vari kutambura ava nokuda kwokuti zvikonzero zviri kusaka kuti vana vemuZimbabwe vana vari muno muHarare vana vari muZimbabwe yose vasangana nematambudziko zvinozikanwa kuti nyika ino yakapiwa zvirango zveupfumi zvakakumbirwa nebato rinopikisa rinovara vanotungamira ivo vachinelson chamisa rinova riri kunziiro nemakurukota esadak nemakurukota eau nevamwe vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vakatipoteredza kuti aiwa chibatsiranaiwo nehurumende kuti zvirango zveupfumi izvi zvibviswe tiri munew dispensation nyika ienderere mberi ivo havadi vanoti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo asi votenderera vachiona kutambura kuri kuita kwevanhu
dzimwe dzenzvimbo dzashanyirwa navachamisa dzinosanganisira musha webudiriro Highfields pamwe neGlenora ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Hurumende inoti ichatorera maresinesi makambani ezvemafuta ekufambisa dzimotokari kana karamba achiita zvisina tsarukano zvainoti zviri kukonzera kushayikwa kwemafuta edzimotokari mumagaraji. Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera.
Dare remakurukota ehurumende rabvumirana nhasi kuti vane makambani emafuta vari kuita zveuori vachiendesa mafuta pamusika mutema vachatorerwa maresinesi. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vaudza vatori venhau mushure memusangano wemakurukota uyu kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani aya izvo zvavati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotokari. Kunyange hazvo hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji.
Tinoziva kuti munhu wese awano pakati 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 panokuti hama dzedu neshamwari ndivovowana mafuta ko vamwe vasina vanhu vari kumusorosoro kana vanhu vane mari toti havachakwanisa kunge vachitsvaga dhiziri kana peturu bodo so tichatora matanho anokwanisa kunge ari ekutorera munhu resinesi ndo simba redu sehurumende nokuti resinesi yekuti utenge mafuta wapinze muno watengese rinobva kwatiri saka nausiri kuita zvatakabvumirana tichadhonza resinesi redu usara wakagara pasi.
Vachasi vakurudzirwa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kukambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA kuitira kuti hurumende igokwanisa kutengera nyika magetsi anoikwanira. Mashoko avachasi aya anouya panguva iyo veruzhinji vari kugara vari murima kuburikidza nekushayikwa kwemagetsi anokwanira nyika.
ZESA ine mari dziri muvanhu mumakambani dzimwe dzanga dziri muhurumende. Hurumende yakabhadhara 20 million iri kutipa imwe 20 million chikwereti chichihombe 1.2 billion zvinoreva izvo kuti hatisi kuda kuti zvisaite basa nokuti kana ine chikwereti chada haikwanisi kutenga matransfoma haikwanisi kutenga zvinhu zvakawanda waya dziya dziya maporo nezvimwe zvakadaro saka hakuna magetsi ende haikwanisi kunge ichibhadhara vashandi vashandi vanenge vachinyunyuta saka zviri kwatiri tese ungave uri muzvinaimba muzvina bhizimusi government ministry kwangu kuministry svondo rakapera takaisa mita ese maministries ese toda kuisa mamita nokuti hatingambopfachura magetsi kunge mweya watirikufema toda kuti tigadzire ikoko tirikutarisirwo zvakare kuti tingazoisa solar ma building akasiyana sana kunyanya zvipatara.
Vashitaura pamusangano uyu gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo avo vanga vakamirira gurukota rezvemari vamutole Ncube vati huremu hwemari huri kusiyana siyana mumabhanga sezvo huremu uhu huchionekwa nekushanda kunenge kuchiita bhanga rimwe nerimwe.
Kune inonzi interbank market zvinoreva kuti musika unotengesewa mari yedu nekunze. Saka zvinoitika ndezvekuti bhengi rimwe nerimwe rina mawilling buyer, willing sellers anonge achipa marate akasiyana siyana. Iwayo ndo anotoona reserve bank osanganisa.
Zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati musangano wemakurukota ehurumende wabvumiranawo kuti mitemo mizhinji inanganiswe nebumbiro remitemo yenyika. Masangano anoshanda akazvimirira anogara achinyunyuta kuti mitemo mizhinji haina kunanganiswa nebumbiro remitemo yenyika.
Zvakawandawo zvimwe zvataurwa zvokugadzirisa zvimwe zvakanangana nekuita align zvatinoita zvese with the new constitution yedu yataka endorse in 2013. Saka izvozvo ndo zvimwe zvataita zvaonekwa kuofisi kwato negeneral kudepape panoda kugadziriswa zvichienderana kuti zvienderane nemutemo wedu bumbiro renyika yedu.
Amai Mutsvangwa vatiwo musangano wanhasi wabvumiranawo zvakare kuti dzimba dzinogara vashanyi vanenge vauya munyika dzivandudzwe.
Tangachiona kuti malodges edu mamwe anga adzikira mastandards haucha vachishaya mari yekuti vagadzise zvakanaka vachionekwawo kunzi governance vanga vachigovernance yanga ichiti kurenge tinotsomera zvakanaka. Saka pakudiwa kunzi patsvagwe joint venture yekuti tigadzirise marecreational parks edu.
Amai Mutsvangwa vati hurumende icharamba ichiita zvose zvinodikanwa kuitira kuti veruzhinji vawane kugara kwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vanoti boka reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinofanira kuita ongororo pane zvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kana izvi zvikasaitwa kurwisa uori mapazi ehurumende kuchanetsa. Taurashava anotipanyaya inotevera.
Vachipa maonero avo pane zvakabuda mugwaro raAuditor General regore ra2018, vanhu vakasiyana-siyana vataura neStudio 7 vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iongorore nyaya dzose dzinonongedza kuti pane uori hunogona kuve hwakaitwa mungave mumakanzuru kana mumapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende. Vakanangana nemakanzuro akasiyana-siyana emunyika. Auditor General amai Mildred Chiri vakati makanzuro mazhinji haasi kubudisa nenguva yakafanira magwaro anoratidza mashandisirwo emari. Gwaro iri rinoratidzawo kuti pane kusabatwa kwemari zvakanaka kwakaitika mune mamwe makanzuru kusanganisira eBulawayo, Gweru neHarare. Sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvekushandiswa kwemari muguta reBulawayo vaSilas Chigora vaudza Studio 7 kuti vanogutsikana nezvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kanzuru yavo ichaferefeta nyaya yekuti pane mumwe mushandi akazvipa chikwereti zvisiri pamutemo.
Sezvamakaona Bulawayo yakataridza kuti vanhu tiri vanhu vanochengetedza mutemo, tinoita zvinhu zvedu zvakawanda netichitevedzera mutemo. Panongova nenyaya imwe chete, an issue yakaita kuti one of our employees yakatora loan ikasange yaauthoriziwa natown clerk. Inyaya iyoyo yakakanganisiwa yatinoziva yatinobvuma kuti hai iyo yakakanganisiwa, asi dzimwe dzose dzakabuda zvakanaka. Saka tichienda mberi zvino zvatakurudzira department kuti haiwa majournals ese kana mari ichishandiswa ngainge yaauthoriziwa. Saka tiri kuinvestigatawo kuti zvakafamba sei.
Gwaro raAuditor General rakabudisa kuti muguta reGweru pane kusawirirana pamari yemitero yakabhadharwa nevagari nemari iri kubhanga rekanzuru iyi, uyewo kuti pane vashandi vanonzi vange vasina kutora mazuva ezururu kwemakore akawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGweru kuti ichaita sei negwaro raamai Chiri. Asi mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemagwaro emashandisirwo emari nenguva yakafanira uye kusabatwa kwemari zvakanaka kunokanganisa zvikuru kuti makanzuro aite mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Vati Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanirwa kuongorora zvizere gwaro raAuditor General kuitira kuti vakapara mhosva vabatwe nemutemo.
Taona kuona kuti chiro hurumende yaona mareports aka shata saiwayo kuti kune vanhu vari kuabusa public office, kune vanhu vasiri kuita basa ravo nemazvo, hapana zvavagona kunge vachiitiwa. Saka tinoda kuti at least vanhu ivavo Zimbabwe Corruption Commission inge ichiva investigator uye vakaita hori kana vakaba mari dzemacitizens eZimbabwe zvichikonzeresa zvekusezilivhari ishati vange vachigona kubatwa nemhosva vachiinvestigatiwa.
Namai chiri vanoti vakaendesa gwaro ravo kuZAC. Asi Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weZAC, amai Lois Matanda Moyo, kuti tinzwe kuti vachafambisa sei nyaya yakaiswa mumaoko ekomisheni yavo. Vaprokta Nyemba vesangano reAssociation of Certified Forensic Practitioners vabvuma kuti munguva yapfuura hapana chinobatika chaitwa kana paburiswa ongororo dzinoratidza uhori mumapazi ehurumende, asi vati vane chokwadi chekuti ZAC ichaita basa rayo sezvainotarisirwa.
The Anti-Corruption Commission ngaive ine vanhu vari ready to investigate deeper, vaone kuti nhubu idzi dzabatwa, pasave nemazera kana kuti vakakura zvakadii kana kuti vakaitei kana une mhosva yadaidzirwa.
Vanyamba vati zvakakoshawo kuti makanzuru, mapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende aite zvirongwa zvinobatsira kudzivirira uhori.
Makambani eZimbabwe ngave ISO certified munhau dzavo dzecorruption, that is 37,100, ngave vari ISO certified at board level to make sure that we are kuti zviratidze kuti tiri pa serious, tine shungu dzekurwisana neuhori.
Gore rega rega, ofisi ya Auditor General inobudisa gwaro rinoratidza mashandisirwo emari nemapazi ehurumende, makambani ehurumende pamwe nemakanzuro emunyika. Magwaro aya anogara achibudisa nyaya dzeuori dzinoitika asi pasina matanho anotorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuRussia azivisa kuti vanhu gumi nevashanu vanga vari mune imwe ngarava vakafa nezuro zvichitevera moto wakabvira mungarava iyi. Izvi zvinonziwo vanhu vaive mungarava iyi vakafa nekukachidzwa nehutsi. Chiitiko ichi chiri kuferefetwa. Mapurisa emuSri Lanka asunga mukuru wemapurisa pamwe nevaimbo vagurukota rezvekudzivirirwa kwenyika zvichitevera kurudziro kubva kuvachuchisi yekuti varume ava vamiswe pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekubhombwa kwakaitwa pazoro reEaster, izvo zvakasiya vanhu manzana maviri nemakumi mashanu vashaya. Nyangwe hazvo dhora rekuAmerica rakamboti dererei uremu zvichienzaniswa nemari yemunyika yemaRTGS dollars, zvinhu zvichiri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti zvidai? Muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, avo vakambokwikwidza musarudzo vakamirira bato rezanupf kuWarren Park, vanoti zvichatora mavhiki mashoma kuti zvinhu zvigadzikane.
Zviri kuitika sezvekuti kazhinji mutengo ukanga wakwira munhu anonge akuomera kuti adzikisa anenge akuona kunge aruza mari vhiriri mari yaanga asaita, anenge atopulana atoona mari yapinda muhomwe yatova yake. Nekudaro kuti adzikise zvekukasika hazviite, anenge achidatomboona nguva kuti aite yatinoti faith yekuti anyatsoona kuti okay zvinhu zvanyatsodzika mazvesho here, US dollar zvesho ari adzika here kubva ku12 raraenda kuuya pa7 kana pa8. Saka zvinhu zvekuti zvinotora nguva, vanoti yakareba zvayo hazvanotora more than 6 weeks vanhu vai maprize at least astabilizer vochachidiwa ka for now dai maprize ambostabilizer varegera kukwira even kana ambomira kukwira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekudzora dhora remunyika havaoni richigadzirisa dambudziko rezveupfumi muZimbabwe.
Hapana chivimbo chachine vanhu munyika, nekuti pakaunzwa new currency yakangofana nemba yakavakwa pafoundation isina kusimba.
Ko, chii chaizvo chakapa kuti dhora rekuAmerica rimboshaya simba mazuva apera, zvikuru pamusika wemukoto? Mozvinafundo Mugano vanoti nyaya yeRBZ yekutora zvikwereti zvemakambani ndeimwe yakaita kuti dora remuAmerica rishaye simba.
Reserve Bank vakasuma debt ye $1.2 billion. Yanga iri zvikwereti zvemaprivate companies zvavanga wana hazvo petanga tine rate 1:1. Vechida kutry kuti vatore mari market kuti demand ye foreign currency idzikire ndosaka rate yakudona ku black market. Vatora rate ye 1:1 vachaibhadhara mari iyo ine rate ye 1:8 or 1:9 inonga iri pamarket. Kutora chikwereti cheprivate sector chemacompanies ane mashareholders chotorwa nehurumende chochinzi isusu vana Mugano tiri tichachibhadhara takubhadhara mataxes. Iwrong move inotipa kufara kushoma in short term nekuti tiri kuona rete ichidonha, asi pamberi apa pavachitanga kubhadhara chikwereti ichocho tichaona marete autanga kukwira nekuti vanenge vakumopa mari iri mumaket vachibhadhara chikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti vanhu vari kuda kutanga vanzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Nyaya yeuremu hwedhora rekuAmerica ndingangoti pane inonzi black market ndingangoti iri kuderera zvinova izvo ziri shuwa. Asi zvinowanzoitika kana pachinge paitwawo ndingangoti kutaura kana kuti maannouncement anoitwa nehurumende kana kuti nebhanga guru remunomu, vanhu vanopinda ndingangoti munguva yekuti vanenge vakamirira kureva kuti avo vanenge vachitengesa madhora ekuAmerica pamusika mutemawo vanomboramba vakamabata vasavati vanyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotipawo maonero avo. Vachitambara vanotiwo danho rakatorwa nehurumende ichiti iri kuda kurerutsira vashandi ichiunza dhora remunyika reRTGS harisi kubatsira vashandi pari zvino.
Kumushandi pane dambudziko rakakurisisa mihoro yevashandi haina kukwira matikati manominal wages angoramba ari zvaanga ari across the economy civil servants even more in private sector.
Zvichakadaro nhasi chimwe chizvarwa chenyika vaGodfrey Mpanga vaendesa gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube neReserve Bank of Zimbabwe kumatare vachivapomera mhosva yekudzika zvisiri pamutemo Statutory Instrument 142 iyo yakarambidza kutenga nekutengeserana nemari dzekune dzimwe nyika dzakaita semarands, mapula kana madhora ekuAmerica. Zvose izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinounza kusagadzikana munyika zvinopa kuti nyaya yekuda kukwezva vemabhizimisi vekunze inetse. Varimi vechipage vakawanda varikurudzira Grain Marketing Board kana kuti GMB kuti vabhadhare nechimbi-chimbi kuitira kuti vamwe vasazoguma vatengesera chibage kune vamwe vanhu kana kutengesa kuZambia uko vari kupiwa mari dzavo nechimbi-chimbi dzakawanda. GMB inonzi iri kutenga nemari inosvika churu chemazana mana chemaRTGS patani ukuwo vanhuwo zvavo vachitenga nemari inosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu zvemaRTGS patani imwe chete. Dunhu rose resadak rakatarisana nedambudziko rekushomeka kwechibage zvekuti pari kutarisirwa kuti Zimbabwe ingatonotenga chibage kubva kuMexico, Brazil kana kuAmerica. Kushomeka kwechibage uku ndiko kwakapa kuti hurumende imanikidze varimi kuti vatengesere chibage GMB chete. Ata Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa kuburikidza negwaro reSI 145 of 2019 kuti varimi vanofanirwa kutengesera chibage chavo kuGMB chete, uye ikati munhu afanirwe kutakura masaga anodarika mashanu kamwe chete kubva mune rimwe dunhu achienda kune rimwe dunhu. Asi mumwe murimi wekumhangura nzvimbo inoita chibage chakawanda vaPesi Chambara vanoti hurumende yakatora danho rakanaka sezvo vamwe varimi vaiendesa chibage kunze kwenyika kwakaita sekuZambia asi vanhu vachifane nzara munyika.
Ndatini zvakanaka kuzvizwa ndiranozvitire nyika nanditi nyika tinoreva kuti vanhu vose vari munyika, saka vanhu vose vari munyika kune vamwe vasina kurima, kune vamwe vakarima, kune vamwe vakava vane njara kwakati. Saka zvibage zvikaenda muzvimbi zvokwanisa kufidza vanhu vesiva, zvikaenda kumaprivate buyers zvogona kutengeswa kuzi vamwe vanogona kutsvaga foreign currency nazvo kuzvitengesa kunze. Havasitogofidza nyika.
Mumwe murimi akafarira danho rehurumende ndiva Matthew Tagarika, ava vanoti dambudziko EJMB iyo inononoka kupa varimi mari dzavo nenguva. Vatagarika vanoti mari inofanirwa kutora mazuva maviri kana matatu kubva pazuva rinenge raisa murimi chibage kuGMB.
Urungu wangu wanaka chaisu zvokuti tinese chibage kuGMB, asi mabhadhara ene GMB inifana ngeni ndakarima last year ikandinyudza ini ndakaendesa almost 13 tons muGMB muswa 9 June ndakaziona mari iyoyo muswa 19 December isina basa isashani, asi unoda kuti inobhadhara kana pa 2-3 days aiswa much later pana zvinhu zvaendesa chibage ini ndakatonyura inini pandakaendesa chibage last year.
Asi vatagarika vanoti havawirana nedanho rekuti munhu asatakure chibage chinodarika masaga mashanu kuenda nacho kune rimwe dunhu, vachiti mutemo wakadai unodzvanyirira varimi sezvo dzimwe nzvimbo dzakaita semasvingo dzisingakohwe zvakanyanya. Chero chibage chisingabude munyika hapana chinenge chakaipa.
Ndakutaurawo mutemo wekudzvanyirira iwowo, asi tiri marights edu inini ndogona kuti kumasvingo munoziva mvura inonetsa kurima kunetsa mvura kumasvingo, munhu wekumasvingo anozorima kuno otakura chibage chake unti atakure 5 bags kuine nzara, atakura chibage chake aende nacho chese kwaari kune nzara iko.
Asi mumwe murimi vatafadzwa gore vanoti zviri kuita hurumende mucherechedzo wekuti varimi vakapiwa minda havasi kurima sezvinotarisirwa. Vagore vanoti nekuda kwekushanduka kuri kuita nguva yekunaya mvura, varimi vanofanirwa kuita zvemadiridziro kuti vakohwe pakuru.
Madiridziro ndovanofanira nguva yako anenge aripo madiridziro.
Nekuda kwechibage chishoma munyika, mutengo wehupfu wakakwira muzvitoro. 10 kirogiramu yehupfu yave kuita madhora makumi maviri kubva pamadhora gumi nemadhora matatu. Zvinonzi vanotenga chibage vakazvimirira vanoenda kunochitengesa kuzvizvarwa zvekuZambia kuChirundu. Mutauriri weGMB vaJoseph Katete vanoti bazi ravo rakatopiwa mari yavasina kuda kutaura uwandu hwayo yekutenga chibage kuvarimi, uye varimi vachapiwa mari dzavo mukati memavhiki maviri. Gore chibage munyika riri kutarisirwa kuderera nezvikamu makumi mashanu nemana kubva muzana, uye United Nations inotarisira kuti vanhu mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara inotyisa. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuzvipinda muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chandinokupakurai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvakaitwa nechikwata chemaWarriors kuAFCON, uye kutarisa remangwana remaWarriors, makwikwi enhabvu yemuAfrica nepasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Aiwa, tinotenda mukoma Big Mike musakanganwe kuteerera chirongwa chavo cheThe Connection kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzwa kutambura kuri kuita vamwe vanhu veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Hurumende inoti ichatorera maresinesi makambani ezvemafuta ekutakura dzimotokari kana akaramba achityora mitemo yenyika zviri kupa kuti mafuta edzimotokari ashayikwe mumagaraji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina ndingambiri nkomo munaudze isindebele.
Soko isika tisenda bakuvhi